kwa bini zivara na si zivara kwa kusha mnika ya Zimbabwe mkuhera wei kutanga wei wakawa shita gorero garoga ndo ya chile kumishu na shita ngini Zimbabwe zivara katanga kucherechezi wa kare kare za 1980 cha hiyo takatanga michuro nguwa ichi mtuwa 1980 I think kitanza kare kwa janga shakango kusha kutuwa nwa gare wani mkaucha yekujaru wa kwe miki panguwa ya tawa ye jino yekutitawa nekushani kwa kwa kanyani ya juwa nikwa jemuja mmasangu speciali miki tani basa laka kusha kuti tijorereze chatukurasikirwa nazvo takatarisa miti nemasango edu seZimbabwe tine rate of deforestation inonzi takatarisa ne 262,000 hectares peannum
matambudziko arimo mundima yemiti kutemwa kwayo kunonzi kwanyanya uku zvii zvamuri kuitawo imi kukurudzira kudyarwa kwayo
izvi ndo mararamiro evanhu mazuva ano chekuti ngatichibatsiranai kuti patine mukana ngatidzoreredzei miti nemasango iyoyo asi zuva redu iri hazvirevi kuti ndowega musi wekuti tiri kudyara miti tiri kuparura zviri pamutemo mwaka wekudyarwa kwemiti uyo unoenderana nemwaka wedu wekunaya kwemvura izvi tichiitira kuti yes vanhu vanogona kudyara miti chero nguva yegore mudzimba dzavo kana mumayadhi avo asi kana taakutaura inonzi extensive tree planting taakuda kuti vanhu vasanyanyeshupikana nekudiridzira miti iya
saka gore rino nyika yakananga kupi kuri kuparurirwa chirongwa chekudyarwa miti ichi
zuva ranhasi tarichicherechedza tiri kumamikaland province uko vakafanira kubata chigaro chemutungamiri wenyika vachienda vatungamirira nyika pakudyara muti wekutanga mumwaka wekudyarwa kwemiti zvadaro taakuenderera mberi nemwaka wedu tichisangana nemapoka akasiyana siyana kana vanhuwo zvavo vari kubatsirana nesu panyaya dzekudyarwa kwemiti tichimhanyisana netageti yedu yatakaisa gore rino ye25 million trees zvinokwanisa kudyarwa kunzvimbo dzakasiyana siyana
miti yamunonyanya kudyara ndeipi yechirungu here yaveko mazuva anoyi kana kuti naiyo mitondo nemisasa iyi munodyarawo
chatinoita isu nekuburikidza nekushanda kwedu matinhu akasiyana siyana tinoona kuti zvinogona kunetsa kuti tisvike tichiti imi dyarai muti wakati dyarai muti wakati unenge usina kukoshera vanhu ivavo saka basa redu isu nderekushanda nevanhu tonzvinzisa mararamiro avo kuti vanokoshesa miti ipi mumatunhu avo ndo miti yatinenge ichiti vanokwanisa kuchidyara miti iyoyo